Ini ndini jonga kande miri nchiti eno imsoro yenhau dzanhasi chitatu zvita 19 2018. Zvakabuda mukomisheni yavaKhalema Motlanthe iyo yakaita tsvagiridzo yemhirizhonga yakaona vanhu vachipfurwa nemasoja muna Nyamavhuvhu zvozeiwa nedare reparamende mushure mekunge MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yaisa chikumbiro ichi. Matare edzimhosva emusouth Africa oburitsa gwaro rekuti mudzimai vevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasungwe zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekukuwadza tsvarakadenga emusouth Africa Gabriela Angels. Dare remakurukota rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndo vachange vachibata nyaya yavana chiremba vari kurangwa mabasa. Vanorarama neHIV AIDS votadza kuwana mishonga inovakwanira inoderedza marwadzo anokonzerwa neHIV AIDS kana kuti maantiretroviral drug. ZANU-PF yoita urongwa hwekukwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira nyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwekukwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vabatsire mukuvaka nyika sezvo vari kunze kwenyika vaino ruzivo rwakakosha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave.